vakuru vedu vakati iwo kamuto kamberevere kanopisa matanda mberi. Dambudziko riri muMDC rakatangwa navatsvangirai pachezvavo vari vapenyu pavakaita maappointments vachiappointa mavice president vachamisa kana vamudzuri outside. Ndozvakakonzera kutanga kusaurirana kwavo naamai Kupe naana Munzora naana Obed Gutu vanga vari vanhu vanga vakaelectwa necongress. Saka pakazoshaya vatsvangirai tinoona kuti vachamisa vakabva vakwira pachigaro. Zvinova zvakachama kuwedzera kusagadzikana mupati nekuti vanga vava pamusoro pevarimwe vanhu vakaelectwa kucongress. Zvimwe zvese zvazotanga kuitika zvatichitsa panapa wamoto waout of control, asi ndokwazvinobva. Vaingodai vakaita kana kaextraordinary congress kekuti zvinhu zvacho zvingoitwe zvine mutemo.
Vambofana, munoti nematambudziko atiri kuona ari mubato reMDCT neMDC Alliance?
Ndinobvumirana nezvataurwa nevamaguru kuti nyaya iyi yakatanga kare pakawedzerwa vamwe mavice president navatsvangirai. Asi chandaa kuda kutongowedzera ndechekuti kana riri bato rinova nechokwadi kuti chinangwa charo chiri kuda kuti chitore chigaro kubva kune bato riri kutonga ranhasi, ndinoona kuti nguva inei zvisinei kuti dambudziko iri rakabva kupi, rakatanga sei, dai riri bato riri muchokwadi kunyanya kune MDCT iko kuna namai Kupi nana Muonzora nevamwe vakadaro, vangadai vakaita shungu yekuti ehe zvakakanganisika zvakakanganisika. Anoziva mutemo wese ari kunyatsoona dambudziko iri asingavandi kuti pakaitwa dambudziko nezvigaro zvakazoiswa navatsvangira izvi, uyezve hapana kuzomboitwa kongresi yakatoti twasa pakashayika vatsvangirai. Izvi hongu zvakaitika, vakakanganisika zvechokwadi zvedi. Asi kana riri bato rine chinangwa chedu seopposition chekuti tipinde muhurumende tikunde pasarudzo dziri kutevera pa-2023, dai rabotsveta zvekuda kuti dzigadzirise mhongapopoto iripo iyi nemitemo nematare, asi paite yatingati political solution, vagare pasi votaurirana kuti zvakakanganisika tinozviona zviripo, asi ngatitaurirani kuti tibatane tiite zvinhu zvedu pamwe chete tiende kumaelection. Kwakusara makore matatu, tingatoti maviri asara aya, takabatana tine chinangwa chimwe chete.
Vamaguhu, munoti nemashoko ataurwa navambofana?
Mashoko magukutu, asi chiripo ndechekuti musangano watopindwa napongwe. Hapachina mukana wekuti vanhu ava vakwanise kubatana, nekuti sezvandataura pekutanga kuti nyaya iyi yatopindirwa nevamwe vaya vanhu. So kuti vachitange futi kuti vagarisane pamwe chete zvakatononokerwa. Zvaifanira kuti vatsvangirai vavakashayika vaifanira kudaidza musangano uyewo vana chipanga mazano vovabatsira, because nyaya yekurwisana nekuda kwepower zvinoitika even kuzanu PF kana mukaenda kuANC zviriko. Asi dambudziko guru rine Movement for Democratic Change nderekuti haina nzira yekuyananisa madambudziko anenge aitika mupati.
Vambofana, munoona zvichisiya papi remangwana remapato anopikisa muZimbabwe?
Zvinorwadza vakandemiri, tiri kutoona kuti Zimbabwe yasvika patingati nguva madark times atingaita. Hapana nyika ingati ingabudirire isina opposition yakasimba. Pasina opposition inogona kuti hurumende inogara ichiita zvezvayo yakatoka shure kuti takatadza basa pano, pane vamwe vanopinda. Kana tasvika patasvika apa pekuti bato riri kutonga rakungotonga madiro esitasemasina anoritarisa anori kuongorora kuti riri kushanda sei, ndinoona kuti zvakaipira nyika yose. Hapana anofanirwa kugopemberera even vari muzanu mato kuti hatichisina opposition muZimbabwe. Zvaakutoreva kuti nyika yakutoenda mawere, nyika yakutoparara.
Thank you.
Ino yega yega inoti inoda kubudirira, inoda opposition yakasimba.
Thank you.